This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, ndira 16, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvitingamupini zvebhizimusi muZimbabwe zvinongova izvo zvezvakagara zviriko narini. Hatina mari inokwana kuita bhizinesi redu muZimbabwe. Mari ishoma.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe, vaJohn Mufukari, vanoti mabhizimisi emunyika onyanya kutatarika nenyaya yekushaya mari.
Zvegore rine rindozvada kutibata, tikangoti 2008 ndopayakambobata-bata, but kusvikawo pagore rineri mazvapa ndopazvada kutanga futi.
Vagari vekushamva vanoti nzara yapfunya chisero munharaunda yavo uye kukorokoza goridhe konetsa. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari vanoti mabhizimisi emunyika ave kunyanya kutatarika nenyaya yekushaya mari uye vanotiwo vachatanga kuona mamiriro ezvinhu nemusi wemuvhuro kuti mabhizimisi mangani anenge avhura sezvo makambani akawanda ari kutanga kuvhura nemusi wemuvhuro uyo. Kuti tinzwe zvizhinji nezvemamiriro akaita zvinhu mumabhizimisi, tabata vaMufukari.
Mabhizimusi haasati avhura ese, saka pane vamwe havo vashoma-shoma vakavhura musi wa4, vamwe vakazoti vakavhura musi wa11, asi tiri kutarisira kuti maybe pamusi wa18 apa ndo patinozenge takukwanisa kuona kuti zvinhu zvakamira sei sei chaizvo.
Asi pane vakavhura, pane zvamuri kunzwawo, ndezvipi zvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo?
Zvitingamupinyi zvebhizimusi muZimbabwe zvinongova izvozvo zvakagara zviriko narini. Hatina mari inokwana kuita bhizinesi redu muZimbabwe. Mari ishoma.
Muri kutaura apa yatingati foreign direct investment ya?
Not just foreign direct investment. I'm looking at sufficient funds to run business. Whether mari ikabva kune vekunze, whether ikabva kune vemuno, but hatina mari yokuita kuti mabhizimusi edu arambe achienderera mberi. Vanhu vari kugadzira zvinhu, asi hapana mari yekuti vanhu vazvitenge zvinhu izvozvo. Vamwe vari kuti hatisi kutenga zviri kugadzirwa muZimbabwe nokuti zvinodhura, voenda vonotenga kunze, ndo zviri kutinetsa izvozvo.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari vari parunare muHarare. Muhurukuro yedu yatinoita nemugovera wega wega nevari kumaruva, nhasi tiri kushamva kumashonaland central, uko vagari veko vanoti nyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura yave kuvavhiringidza uye goridhe rinosimbovararamisa riri kushayikwa. Kuti tizeye nezvenyaya iyi, tabata mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaMasimba Chingwari.
Nzvimbo yatiri inoi nzara ndo yatikuvadza, pechiti zuvawo futi zvakaoma nguva.
Asi tiri kuona kuti kune dzimwe nzvimbo mvura yanga yakunaya, ikoko hakuna chiri kuitika.
Yakangotiwo warawara, asi bazhe dzakatooma mamina.
Saka vanhu vari kurarama nei?
So far vanga vachiri nembijanawo zvakasara mukumbokohwa kwavaita last year, ndozvavachiri kungokiyakiya. Asi ndinoona kuti pamberi apa hazvichatiomera.
Ko, pane vari kupawo rubatsiro here vari kumbuya munharaunda yenyu?
So far hapana.
Munosimboita nzara herei kana kuti zvegore rino ndo zvaakunetsa kushambawo?
Gore rine rindozada kuti bata tikangoti 2008 ndopayakambo bata but kusvika opa gore rine rimajapa ndopazada kutanga futi.
Saka kunze kwekurima vanhu vanorarama nei mushambao.
Vamwe vanoita zvekukorokoza korokoza goridhe handikangoti ndozviriko zvechikorokoza.
Zviri kufambawo sei mazuvano?
Zvichawa harichanyanya kuwanikwa.
Vanhu vawandisa?
Zvakunetsa vanhu vawandisa vabve dzimwe nzvimbo vangozarawo.
Saka ndedzipi nzvimbo dzinowanzokorokozwa nevanhu kushamva kwacho?
Muna Port River, muna Mazoi, koita neri pamaini kushamva kuti maini ipapo futi zvekare vanoenda vachingobira-birawo imomo.
Mumwe mugari wekushamva vamasimba Chingwari vari parunare kushamva kwakare.
Watch them! Yo, cool it, babe guy!
We love you.
Saverio.
Yeah.
Tete pressure.
Now we're chift here.
My Instagram.
Yeah, bro.
Na faza ma sister. Na faza munu wese ma shita. Doro tanira basita faza bari basita faza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
In Indino it was Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, Fada. Magatera Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Pamela Katerere avo vanoshanda ivo semurairidzi kuEpworth uyezve vachishandira hurumende seCivil Servant. Tichange tichikurukura namuzvare Katerere kuti vari kuzvigona sei semudzimai panguva apo zvinhu zvakaomera vazhinji munyika. Ndinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Katerere.
Makadii zvenyu? Ini ndiri mudzimai wechidiki ndine mwana vaviri ndinogara muno muHarare ndinoshanda semudzidzisi wechidzidzo chesainzi kuEpworth muno muHarare. Ndiri mushandi wehurumende saka ndinotambirawo mari isina kunyatsokukwana sezvatiri kuona mazuva ano. Mai mazuva ano ndiye munhu akabata musha. Zvizhinji zvinenge zvichiitika zvinenge zvichionekwa nemudzimai. Ini murume wangu akashaya ndikasara nevana vaviri. Vana vanoda kubhadharirwa school fees, vanoda kudya. Kuchikoro kunodiwa yunifomu, kunodiwa masports ataya, kunodiwa mabhuku. Ini semunhu wemudzimai wemuZimbabwe mazuva ano ndiri munhu anenge akatoshinga wekuti ndinofanira kuziva kuti zvinhu zvese zvinenge zvichingofanira kufamba zvakanaka even though ndichiona kuti upenyu wacho unenge uchinetsa mari panenge pasina.
Pari zvino matimi semudzidzisi muri kubatirwa mari dzakati wandei. Takaona mazuva akapfuura vadzidzisi nevamwewo vashandi vehurumende vanga vari kuchema chema vachitiwo vakabatirwa mari dzakati o. Zvakamira sei kwamuri?
Kwandiri ini zvakanyanyisa kuoma nekuti ndiri mushandi wehurumende. Kana ndikaenda pastadhi kupakunoverenga kandinenge ndichiita apa ndinofanira kunge ndichipiwa mari iri hafu yandinotambira. Saka hafu yangu pari zvino yaifanira kunge iri about $240 asi ndinozobatirwa zvemedical aid saka hafu yangu yakanga iri 226. Pa-226 ndakazobatirwa zvepenzheni ndingati $38 then yobva yaita 188 ini ndinobhadharawo rand $80 then bhengi rinenge richibata mari. Saka ndingangoti zvinenge zvisingabatiki hazvitaurike asi at least ndinogona kubhadhara rendi.
Chii chakaita kuti mufunge kudzokera kuchikoro uyezve muri kudzidza kupi, muri kudzidzei?
Ini ndiri kudzidza paUniversity yeZimbabwe ndichidzidzira chidzidzo chebiology. Chakaita kuti ndide kudzoka kuchikoro ndechekuti ndaidawo kuedza kusimudzira upenyu hwangu kuti ndinge ndichidzidzisawo zvidzidzo zviri pamberi.
Muri kuona madzimai mazhinji achidzokera here kuzvikoro zvepamusoro sezvamakaita izvi?
kuona kwangu ndinoona madzimai akawanda achidzokera kuzvikoro zvepamusoro kunowedzera ruzivo. Nekuti ndikatarisa mukirasi mandiri ini ndidzidzira chidzidzo chebiology mune madzimai chete chete. Izvi zvinoratidza kuti madzimai ane shungu dzekuti vakwikwidzanewo nevanhu vechirume vaedze kuti mabasa avo asimukire pamusoro.
Mataura zvekuti mune vana vaviri vamuri kuchengeta, makakwanisa here kuti vadzokere kuchikoro tichitarira kuti matii sezvo muri pazvidzidzo zvepamusoro mari yamuri kutambira muhoro wenyu wakapatsanurwa nepakati?
Takakwanisa kuti vana vadzoke kuchikoro. Mumwe mwana akabhadharirwawo nasekuru vakabhadhara mari yechikoro. Mumwewo mwana yake yakabhadharwa shoma yandakakwanisa kubhadhara haisati yapera zvayo.
Pane zvamungakurudzirawo here mamwe madzimai?
Ndinoda kukurudzira madzimai ari kumba anenge achifunga zvekudzokera chikoro asi vachitya nepamusana pekuti zvinenge zvichiitika kuti mari dzinenge dzisiri kukwana, ngatishingei tiedze kudzokera kuchikoro. Kana zvirizvo zvatinenge tichida, kana mukana uripo tiedze kushinga kuti tidzokere kuchikoro, nekuti zvinogona kutibatsirawo zvamangwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Pamela Katerere kunge manga muinetsu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndatendawo neni.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa makakatanwa ari pakati pevagari vemubhuku rekwaChivata mudunhu ramurerekwa pasi paShendanga kuzaka nemapostori akapindawo mudunhu iri vanonzi vari kunamatira vanhu pamwe nekurapa. Asi zvinonzi mapostori aya havana kunge vataurirana nemasabhuku kuti vapinde mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapostori aya, asi takwanisa kubata mumwe wevagari mubhuku ravaChivata vaEvaristo Mudzuri. Tinogamuchira nemufaro paStudio 7 vaMudzuri.
Kuti makadini zvenyu vaJonga Kandemiri.
VaMudzuri, nhasi tati tikurukure nenyaya yatiri kunzwa yamuri kunetsana nevamwe vechitendero chepostori vanonzi vagara munzvimbo yenyu. Mungatsanangurawo zvakamira sei pane vamuri kunetsana va?
Muraini medu maTivata muna kokuti mungati panonzi panodzira kuti vanhu vanganamatira ndochiraini chidiki chamumabhuku amurereka yese. Saka takazongoona homuziti wouya nevanhu, pakauya vanhu vongogara vachitototi vototema pane magamuzizi aripo padhize papo, hapana matoileti, hapana chii. Tikati ko ava vana ava vaakubva nokupi? Vakati takaiswa pano madha. Ii tiri kuti hatinini tireda tomubvunza oti kwanzi hakuna unorambidza munhu pekugara. Tikati koseiko? Ndichidaikandawo matiudza kuti munoisa vanhu vakadai pabvunzo pakadai pasina kana toileti. Ndokubva ayati handini ndinotongapo munomu.
Vanhu ava vakawanda zvakadii vaMudzuri vagere munzvimbo iyoyi?
Kuwanda kwavo hakusi kunzi kunoverengwa kuti vangani, nokuti vanoti mumwe musi vanonge vakawanda mumwe musi vashoma.
Saka nzvimbo iyi vari kuishandisa senzvimbo yekungonamatira here kana kuti vanhu vatogara zvekutema musasa?
Vatogara ipapo vachitoita kutorapira vanhu ipapo nekutodini. Saka hatichanzwisisi kuti kurapa koga here kana kuti pane zvimwe zviripo sevanhu vamwe vachona vakambouya navo vachona vatinoziva. Tinovaziva vakamborova vanhu muna 2006 kana Rudhanda uko. Saka ikozvii kana zvouya uno voti taita vanhu apa ivo vari padhize nemuchasa izvozvo. Tongoona vari vanhu havasina kujeka kugara navo.
Saka vakagara mugomo here kana kuti vakangogarawo pabani?
Hapana gomo, panongori nechidhamu purandesheni chiripo. Panotovakirwa zvekliniki iripo saiti yakatoiswa kuti pangavakirwawo vanhu nzvimbo yeutano pako kuti varapirwe padhize. Saka zvino ivo ndokuti vachiti votouya ipapo padhize ipapo votoitira zvechina ipapo Saka hatichazvizwisisi kuti zvinoenderana here neutano kana kuti zvanguva pane zvimwe zviri pasiri.
Munofunga here kuti chiitiko chingava nechekuita nezvematongerwo enyika?
Fungidziro dzinogona kuva kudero nokuti tikutarisa pana vakamborova mumwe mukoma wangu paruganda pasekondari muna 2002 vakamudzingirira ipapo kusvika ndotakirwa kundoshandira kuHarare. Iye zvinoizvi ndo vanhu vari kuita sehedhi futi kugara kwevanhu ivavo vari pamwe chete nadistrict administrator. Saka hatichazivisi kuti kungouya here kunamata kana kuti kune zvimwe zvakakuru.
Saka iwo masabhuku ari kuti chiiwo nenyaya iyoyi?
Masabhuku ese ari kukombena kubva kuna sabhuku nasabhuku vari kuramba nayo. Ivo chiiti vandanga vakauyako vakati vanhu ngavabve, asi DA vakati hazvichiiti anoramba varipapo.
Aiwa, maita basa. Tinotenda zvikuru vamudzuri nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka.
Manga makateerera kune mugari wemubhuku rekwaChivata kwaMurerekwa pasi paShendanga kuzaka vaEvaristo Mudzuri muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti rarai zvakanaka vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mwako aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga.
Kodena ndina wandinovenga nemuna ndina daka saka warwadziwa nekutenga zone mazono vari kuti mazono vari kurarama nezvipi zvinei newe wewe unina
zvipi rangu ndinenge Freeman from Zimbabwe aka Dance Doctor makateerera kustudio 7.
Ndakansienda kadaro chenetsapa chi uri kuzvinetsa zvelife samaupe mazvi anasienda erbumo tsvaga zvimwe ziri bheta kwazuchaniyeta nelevo randichaseta heyo sunshine wona
Munhau dzedu dzemitambo, aimbova mutambi wechikwata cheDynamos uye ari captain Murape Murape anoti haana kufara nemabviro aakaita kuchikwata ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita naye.
Kungotiwo vanhuwo vanenge vane pfungwa dzavo kuti vakangofungawo kutiwo nguva yekuti ndichimira bhora yakwana. Then ndakabva ndangoudzwawo ndakazoita zvekuonawo mapepa kuti handichadiwa kuDynamos takura. So zvinhu zvokutiwo ndo maitikirawo zvazvikaitawo kuti zvinhu zvakandirwadzawo kuti ndo masiri andikaita se andikaita bhora kuti nemasevhisi atinenge tapa ndaiexpectawo kuti maybe ndichabatwawo zvakanaka kana ndichanziwo bhabhai mune zvakanakawo. Ndakatanga kutamba bhora ndiri mwana mudiki zvokuti kuDynamos ndakatanga kutamba ndine 11-12 years kumajuniors. Nekuzosvika pauregedza ndo basa rangu chete randoziva, ndo basa randakaita upenyu hwangu hwese kusvika pandiri nhasi maona. So unonge wakutarisirwa kuti woremekedzwa kunzi shamwari 22-23 years urimo muindastiri uchimhanya chete uchitamba napo, but wozongonzi pawafungirwa kunzi chiregedza munhu wongofunga kuti achibva pano wachembera waita se hauchadiwa. Maregerero acho masira anoitwa bhora kuno ndo anorwadza kuti hapanawo kukakuremekedzwa kunzi munhuwo nemaitiro wakaita basa rakakura kudai undima yawakabata wakarima zvikuru chaizvo takaita maachievements atakaitawo kuti timu inge ichisvikawo payakasvika. Gumbo rangu rekuraita kutosvikawo pakuremarawo kutobhenda gumbo ndichitamba bhora rakatyoka, asi ndakadzoka ndakakwanisa kuramba ndichitamba chete. Gumbozi rakatyoka 98 asi ndakatamba chete kusvika pari zvino kuti ndakaita dzimwe 17 years ndichitamba kuti bhora after ndaita ndachyoka. Saka unongo chingoizekewo kutiwo daita ngoremekedzanawo.
Tiri kunzwa kuti wane chitambi chako chekurayiridza mutambo wenhabvu. Tiudze kuti zvii zvauri kuita, ndicho chimwe chete here chawaona ichi kana kuti pane zvimwe zvawanga uchiita?
Ichi ndechechi3 chandawana kasiopofu, ichi chinenge chaapamusorosoro pekuti unoizini mupremiership unokwanisa kuendawo uchikochawo.
Aimbova mutambi wenhabvu achitambira chikwata cheDynamos uye ari captain Murape Murape ari parunare muHarare. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari vanoti mabhizimisi emunyika ari kunyanya kutatarika nekushaya mari. Vagari vekushamba vanoti nzara yapfunya chisero munzvimbo yavo uye kuwana goridhe kwave kunetsa. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.